started sitting with some EET right now is to focus on these new technology systems that we are in agriculture. Genetically modified but hybrids just running that we can produce more or adapt even in commercial conditions that also they resist more diseases. It's not about seeing how to maximize the yield while it means you then also intensive farming where my farmers they put more inputs even on a small piece of land and produce more. It is not about where there is limited land because from one we are at a bigger farming, from one we are at a lot but we want to develop more. So intensive farming, but inputs are for the quantity of my inputs are must be the best. And the technology and language is like a power, you know, it is improved.
Gore rino iri toti takatarisa kuti nemamirira anga akaita season yedu iwayaya. Muri kuona gore richibuda rakamira sei?
Gore edu handinyanyi kurityira zvangu pakuti pane kakuzochinja kakuzonaya kwemvura kakaitika pamberi apa even though rakaafektika hari zvekuti hatichakwanisi kusvika patanga takatarisira satishato nekudyara kwanga kwakaita vanhu mwaka wedu uchitanga gore edu ranga riri promising pakutanga kwemwaka but pakazoshayikwa mvura apo tine macrops mazhinji akafeila ezva vamwe vakakwanisa kuti pakazodzoka mvura vakanga vaita letitranding vaya vakadzoka futi intuition into vakarecover crop yavo ende ukaita sapattern yegore rino this dry spell yaisimboitika kudhara before the droughts yakambozouya kanditi it was more like a normal kuti was ifuna kuti January tinenge tisina mvura iri good for crop production but however takavarayirwa because of ende ndo ine chimwe chikafu chekuti ndiri kutemba kuti even though this time tisina uya pekusvika pakanaka sezvatakanga tichitarisira pakudyara kwakaita vanhu bcause vanhu vanga vadyara zvakanakanaka crop itori good but however the dress yakaafecta vaende vanhu vanga vasina kuitarisira saka most of the plans dzakaafecta ipapo vanhu vazhinji vanga vashoti temba kuti vamwe vakatorichita vanhu vakaita sei vanhu vakatochinja macrops.